Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27/2022 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende. Rimwe sangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende idzo dzarinoti dzaveshomanana zvikuru kana zvichienzaniswa nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu. Frank Chikore anotipanya iyi.
Vashora nevatori venhau muHarare nhasi mushure mekutadza kufora kwavanga vakaronga vakafana bata chigaro chemutungamiriri wesangano iri vagudhu taberera vati kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kuri kuramba kuchiita mari yemunyika kwakonzera kuti vashandi vehurumende vanhonge svosve nemuromo sezvo vachiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzangofanana nemutero wembwa. Vataderera vati vashandi vehurumende vanhu vave kupedza nguva zhinji vasiri pabasa vachitsvaga mari dzemabhazi pamwe nedzekuraramisa mhuri sezvo mari inotambirwa nevashandi vehurumende pamwedzi haichakwani kuti vachengete mhuri dzavo kusvika mwedzi wapera.
Isu zvatiri kuda sevashandi kungori muhoro unokwana kuti munhu agone kurarama nekuti pari zvino mamiriro akaita zvinhu ndekuti mari yacho haisi kukwana ukatarisa uchifamba munyika mari yacho yatinenge tatambira imari yekuti unozosiya zvebasa wopedza nguva yezuva rose uchitsvaga imwe mari inova ndiyo yatinoti inoshanda. Hatisi kukwanisa kuisa chikafu patafura kusvika mwedzi wapera. Hatisi kukwanisa kuwana mari yekuti tifambe kuenda kumabasa yatingati transport kana kunozvirapisa. Hatisi kukwanisa zvakare kana tichinge tarwara pari zvino kana takatarisa chero chibvumirano chatakaita kumashure pane zvakawanda zvisati zvazadziswa saka isusu tiri kutarisira kuti zvatakange tambowirirana zvisina kuzadziswa tizvione zvichizadziswa.
Vataderera vacho havasi kufara kuti hurumende iri kuramba iri kutora nguva yayo kushevedzera musangano pakati payo nevashandi weNational Joint Negotiating Council kuti pazeyewe nyaya dzemari yemihoro kunyange hazvo vachiti vakanyorera hurumende kana isingapindure.
Pari zvino takanyora magwaro anosvika mana pamagwaro iwayo havasati vatideidza saka takamirira kuti vachideidza.
Gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kunyange hazvo mukuru wepublic service commission vajonathan utaunashe vati titaure navamavhima. Zvichakadai munyori mukuru musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vadavid dzatsunga vati vatadza kufora muHarare nhasi kuti vaendese magwaro enyunyuto kudare reparamende kugurukota rezvemari vamutuli ncuve pamwe nekuna vamavhima nechikonzero chekuti mudhorobha manga musina kuchengetedzeka kwakanaka sezvo vati manga muzere mapurisa mapurisa anorwisa mbonga mupopoto ambosvika pamaofisi pavo paamboshungurudza vatori venhau asati apinda mumaofisi esangano iri kwaataura neutungamiriri hwaro. Vadzatsunga vati vachaenderera mberi nekuratidzira kwavanga vakaronga nenguva isipi.
Ichokwadi kuti nhasi tatifanirwa kumacha, asi hatitazokundikana kumacha nokuti ongororo yatazoita nemamiriro akaita zvinhu muno muguta redu reHarare, mapurisa akazara pose pose, kune zviri kuitika zvakawanda wanda. Saka isu tazogara pasi semusangano weZimbabwe Confederation of Trade Unions, vamwe vanotiziva seAPEX Council, tikati aiwa hatingafa machi kuti tinosvitsa mangwaro edu kwatinoda kumasvitsa zuva ranhasi. Tozozviita pamberi apa panguva pfupi pfupi iri kuteerera, kuitira kuti tisanyanya kutiza tinotaura zvisanzwika nokuti kunenge kwanyanyisa zvinhu zviri kungotaurika.
Rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa gwaro renyunyuto svondo rino richiti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa uye rinoda kuti vashandi vapihwe mari inoita $600 emadhora ekuamerica pamwedzi. Mugwaro iri PTUZ rinoti vashandi vehurumende vazhinji vari kutambira mari inoita zviuru $20 zvemadhora ari maRTGS $20,000 pamwedzi, kunyange hazvo sangano reConsumer Council of Zimbabwe richiti mhuri imwe inoda mari inoita zviuru $120 zvemadhora ari maRTGS $120,000 pamwedzi kuti irarame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center ERC rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa, richiti izvi zvinoita kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka pagwaro iri zvigadziriswe uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvitambirwe nemunhu wese. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yemagwaro evavhoti akashandiswa musarudzo dza2018 nemabyelection a2022, mukuru weERC amai Barbara Bebe vati kunyange painopedza kunyoresa vavhoti kana kuti voter registration blitz, ZEC inofanira kuburitsa gwaro iri nechimbi chimbi. Vatiwo apo ZEC yavi kugadzira kutanga kutara miganhu yemaconstituencies achashandiswa musarudzo dza2023, ZEC inofanira kuburitsa gwaro revavhoti richashandiswa pachirongwa ichi. Amai Bebe vati kana izvikaitwa zvinoreva kuti zvinenge zvopa iyo ZEC mukana wekugadzirisa zvichemo zvemapato ematongerwo enyika sarudzo dzisati dzaitwa, izvo zvinoita kuti vavimbe nayo pamwe nekutambira zvinobuda musarudzo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakatonyorera kuZEC vachikumbira gwaro revavhoti richashandiswa padelimitation iyo ichatanga musi wa1 mwedzi unouya.
Chimwe chinhu chatakatomirira kuti nemusi wemuvhuro pavari kungovhara voters roll irori ravachange vachishandisa, tsamba inenge ichisvikawo pakupera kwezuva yekukumbira gwaro iroro ravanenge vavhara, tinobva tatorikumbira tobva tatogara tave naro kuitira kuti pavachange vachitara nekuganhura mawards nemaconstituencies tinenge tine gwaro ravari kushandisa kuti tigozoziva kuti pavari kuti mukulumane iri kuchangana apa ichienda neuko manhamba avari kutaura nezvavo ndiwawo here anofanira kunge arimo.
Asi vati havasi kufara kuti ZEC haina kuvapa gwaro rakashandiswa pamabyelection nenguva vachiti vakatozoita ongororo yavo vachishandisa gwaro ravakawana kubva kune vamwe vakapinda musarudzo. Ongororo yavakaita vachitarisa magwaro a2018 na2022 yakaratidza kuti zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka uye pasina tsananguro dzinogutsa dzakapiwa. Semuenzaniso, vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nevasere nemazana 414 vaive mugwaro ra2018 vakabviswa mugwaro ra2022. Vanhu vangangosvika zviuru 10 vainge vachinjwa maconstituency avo mugwaro ra2022. Nzvimbo dzekuvhotera 56 dzaive mugwaro ra2018 dzainge dzabviswa mugwaro rakashandiswa pamabyelection. Zvimwewo zvavakaona mutsvakurudzo yavo ndezvekuti pane vanhu vanodarika zviuru 91 nezvishanu vainge vakanyoresa kuvhota panzvimbo imwe chete muna 2018 asi vakapatsanurwa pekuvhotera muna 2022. Izvi zvakanyanya kuitika munzvimbo dzakaita seNgulumane, Glenview South neLuveve. VaBobos Bunu vati zvese izvi nezvimwe zvavakawana zvino vanogona kukanganisa mafambiro esarudzo.
Chatinoona ndechekuti kana munhu akabviswa paakanga akaregistra pekutanga achiiswa pane imwe polling station, dzimweni dzenguva zvinomukanganisa nokuti akasazviziva pachiine mukana, anogona kuenda kusiriko, onomira mumutsara usiriwo, opedza nguva aripo, ozopedzisira aita yatingati frustration muchirungu kana kuti kuramwa, chiramwa, ozongodzokera kumba asina kuvhota. Saka tinogona kuvaganhurira mukana wekuti vange vachiita sei, vachivhota, nepamusana pekuti ashaya zita rake panzvimbo yaanofanira kunge achiriwana.
Vatiwo vatura zvabuda mutsvakurudzo yavo kuZEC uye vakasununguka kubatsira ZEC kuitira kuti iite sarudzo dzakachena. Zvaburiswa neERC zvinoenderana nezviri kutaurwa nebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, iro rakapinda musarudzo dzakurume kunyange hazvo rainge risina mufaro nemamiriro ainge akaita gwaro revavhoti. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC Advocate Fadzai Mahere vanoti havafari nemashandiro eZEC, ndosaka vari kukurudzira kuti ivandudzwe mashandiro ayo.
Tinoziva kuti ZEC iri kunetsa panyaya iyi, ndosaka isusu tiri kukoshesa nyaya yemareforms, tichitaura tataurazve kuti nyaya yemareforms igadziriswe.
Mutauri werimwe bato rakapinda musarudzo dzakurume reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nekurudziro yeERC kuti gwaro revavhoti rinofanira kuburiswa nechimbi chimbi.
Nekuti voters roll ndiyo inotanga mutambo wema elections. Voters roll ndo ine yese. Tikagara tabeserana tese kuti tibvumirane pakuti voters roll yedu yakanaka, haina maghost voters, haina chikiribidi chitsotsi chingaite kuti bato ripi neripi zvaro ringe richi kohapa risina kurima. Zvichatibetsera zvikuru.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kubatika panharembozha yavo.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vachapihwa mukana wokuongorora gwaro iri kana kuti voters roll inspection zvirongwa zvakaita sedelimitation zvisati zvatanga, uye gwaro iroro ndiro richashandiswa.
Vatopinda mudelimitation, commission ichaita publicly announce kuti vakomana takuita inonzi nevasikana takuita inonzi voter inspection, which is the audit of the voters roll, tichanamira pakawanda wanda achishandisa maplatform dzakasiyana siyana kuti mumwenemu aende kunozitarisa kuti manyorerwo andakaita voters roll ndiwo here panaka dzinovhotera ndiri ndipo here. This voters roll is the one that is going to be used for the purposes of delimitation.
ERC inoti gwaro revavhoti harigoni kana kushaya chipomerwa, asi kuti rikabuda paine nguva uye rikagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa zvinoshandura muono weveruzhinji pamafambisirwo esarudzo. Gwaro revavhoti rakashandiswa mumaby elections muna kurume rinoratidza kuti vanhu mamiriyoni mashanu nemazana matanhatu ezviuru vainge vakanyorisa kuvhota, uye vakawanda vacho mamiriyoni matatu nechidimbu vari vakadzi. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika nengo dzeparamende nemakanzura gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Musangano uyu wakatanga nezuro uchapera mangwana. Nasi kwanga kuine kutaurwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzemuAfrica nekuvimbisana kwehurumende dzemuAfrica kupedza dambudziko iri. Mangwana vachapinda mune mumwe musangano wekutarisa vanopfurikidza mwero nekutorwa kwehutongi hwenyika zvechisimba nekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko iri. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa nyika kuvarwi nevarwi verusununguko Amai Opa Muchinguri Kashiri, negurukota rinoona nezvemitemo nenyaya dzeparamende vaZiyambi Ziyambi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Munyaradziri Kimukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zimbabwe panyaya dzekutorwa kwekodzero dzevanhu haina kumira pakanaka nekuda kwekuti ine nhoroondo yekutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika. Tine nyaya dzakawanda vanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika vanongosungwa. Dzimwe nguva tinoona kurohwa kwevanhu namapurisa zvakapfurikidzisa. Nguva tinoona nyaya yekutinzwa kwemasoja kuti varwisane nevanhu zvinova zvisingatarisirwi. Nguva tinoona vaya vanoita zvemahuman rights vachishungurudzwa, toonawo vezvemapepa nawo nguva achisungwa zvisiri pamutemo nokuda kwekuti vangoita basa ravo rekutora nhau. Zimbabwe iri kuenda hayo ikoko, asi iri kuenda iine kumeso kune mabori. Kungoti hako uko hakuudza nechokwadi pachena, ndo zvakwakanakira for Zimbabwe.
Muri kuti kuAfrica Union uko kumisangano yavari kupinda hakutaurirano chokwadi?
Kwete, hakutaurirano chokwadi. Ndachida kutozouya panyaya yekubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo. Toona kuti ndo chimwe chinangwa chemisangano iwoyo ndonga zvichaitwa mangwana.
Ichokwadi ichocho. Saka yakamira papi Zimbabwe ipapo?
Toziva kuti hurumende iripo iko zvino pakabviswa vamugabe paya paya. Tingangoda hedu kushandisa mashoko akawanda wanda akafanana nekuti pachirungu vaishandisa mashoko ekuti military assisted transition kana kuti coup which is not a coup. Asi tinoziva hedu kuti pakabviswa hurumende zvisiri pamutemo nekuti masoja akabuda mumabharaki zvisina kutumwa na commander in chief anova angari president angaripo vamugabe. Saka izvozvo hazvina African Union haina kumbobvira yakazvitaura kana SADC haina kumbobvira yakazvitaura nenzira iyoyo. Saka chingange chiri chikonzero ndechekuti vanenge vachiti hayo pachedu, uye vatungamiri vanotobuda pachena vachitaura chokwadi vanobva vaiswa kwavo vega vasasikwa kuti vaite kunge ndivo vasina kubatana nevamwe.
Zvino nai Dr. Mkonza, zvii zvingada kuitwa kuti nyikawo dzakaita seZimbabwe dzibatsirike mune ramangwana?
Zvingangoda kuitwa ndiyo yenyaya yandataura iyo yekuti kusvika vatungamiri vemuAfrica vagona kubudirana pachena nekuudzana chokwadi chinovaka nekuita kuti Africa iende pachinhano chepamberi, handioni zvakanyanya zvinochinja nekuti kunongoendwa misangano iyoyo isingaperi. Asi chinochinja mukati menyika dzinenge dzifanira kuchinja seZimbabwe, hapana chinochinja chinooneka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Munyaradzi Riki Mukonza vange vari parunhare vari kuSouth Africa. Paita mirizhonga nhasi pachikoro cheTel 1 Center kuBelvedere mushure mekunge mapurisa eRiot arwisana nevadzidzi vanga vachitaridzira nekuda kwekukwidzwa kwemari dzinobhadharwa kudzidza kubva pazviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 mari yemuZimbabwe pakotoro kuenda pazviuru zana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 186,000. Mari idzi dzinonziwo vanogona kudzibhadhara nemari dzekuAmerica maUS dollars 600. Zinasu inoti vadzidzi vanosvika vapfumbamwe vasungwa mukuzeya nezvenyaya iyi. Tabata mutauriri weZinasu vaLinon Mazuru kuti tinzwe zvizhinji.
Vhiki rino institute yekuTehwani yakakwidza mafizi zvisingaite. Hazvina kutiitira zvakanaka sevadzidzi, hazvina kutiitira zvakanaka seboka reZinasi. So vadzidzi vepaTier 1 vange vachida kuedza kuti vatara nevakuru vepaTier 1, asi hazvina kubuda zvakanaka kusvikira vadzidzi vatiwo aiwa isisi takutora mamwe matanho. Nezoro pakatumirwa mapurisa paTier 1 kuti vatyikidzire vadzidzi. Nhasi zvakare vafumirapo vachishungurudza nekumbunyikidza vadzidzi mushure mekunge vanzwa kuti vadzidzi havasi kufara nazvo.
Mapurisa auya aya vanga vachitaurawo nevadzidzi zvakanaka here kana kuti zvanga zviri zvebata bata chaizvo?
Mapurisa atouya, tinofunga kuti atouya atongonzi auye kuzofurufusha nekumbunyikidza vadzidzi nekuti zuva ranhasi vanga vachivharira vadzidzi vanga vari mukati mechikoro mumakasi achiti hapana anofanira kubuda panze kana kuonekwa ari panze. Vanga vari panze kubva vanhu vamire panze, vanhu vanga vasingabvunzi vabate mafoni avo chaivo.
pane vakuvara here mukusangana kwaitwa nevadzidzi nemapurisa?
Zvazoitika ndezvekuti makwatorwa vanhu vanokwana ivo 9 vaingwa navo, uye pane chiri kuteera tavateera mulegal representative wedu wedzinhasi vamuguti vateera vanhu ivava nemagweta ekuzhr. So tiri kufollowa kuti tione kuti vanhu vachiri zvakanaka here, hapana kuvara here vanhu vete vabatwa ivavo. Asi vanhu vambonyikitwa muzora nhasi nekufurufutswa zvikuru.
Vadzidzi chavari kunyanya kuchemera chii munyaya iri kuitike?
Nhau iri kuitika ndeyekuti pari kungokwidzwa mafii zvisina tsarukano. Sekuziva kwamuri kuita kuti upfumi hwemuno muzimbabwe hauna kuira zvakanaka, hazvisi kutiite nekuti mushure mekunge mafii dzakwira zvikureva kuti isu sevadzidzi hatichakwanisi kuenda kuchikoro.
Mutauriri wezinasu vaLinon Mazuru vari paRunare kuHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kwawanikwa chirwere chemonkeypox muvanhu vanosvika 200 munyika 20 pari zvino. Bazi rezveutano musangano iri rinoti pane mibvunzo yakawanda isati yawanirwa minduro munyaya iyi, uye hapana umbowo hwekuti denda iri rine ukama nemamwe ari kutambudza veruzhinji munyika pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza mauto apedza zvidzidzo zvechiuto kuAnnapolis muMaryland kuti ndivo vadziviriri venyika yeAmerica vamangwana. Vati zviri kuitika kunyika yeRussia zvinovapa kufunga kuti nyika yeAmerica igare yakangwarira kuwirwa nehondo. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuenderera mberi nekufara nemutemo wakaturwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court wekuti zera rinobvumidzwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore 17 kubva pamakore 16. Mumwe wevari kufara mudanho iri ndimuzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorwira kodzero reTake a Life International Trust. Tagaitinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutongo wapiwa nedare repamusoro reConstitutional Court richirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingatiwo 16, zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe. Tototi kana tachitotora mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana. Panga pagara pane daka panyaya yekuti Constitution yaitiyo mwana wemuZimbabwe arodzwa ari pasi pemakore 18, asi mutemo wemuZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasi pemakore 16 ndiye anonzi hakwanisi kuenda pabonde. Saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasi pemakore 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru, asi tozoti zvikana aenda pabonde akaita nhumbu tomuti hachakwanisi kuroorwa ari pasi pemakore 18 zvazvisinga pachungu tichiti zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano. Saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasi pemakore 18 hakwanisi kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigowanikwa zvichinzi zviri pamutemo. Iyi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasi pemakore 18 hakwanisi kuroorwa.
Zvine zvikuru zvazvinoshandura here tichinzwawo kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore iwaya kunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira?
Tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa, asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanonge vachikora mitemo vaivaya vawanikwe vachisungwa nematare edzimhosva. Saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa, variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors parungwa sawa report. Asi chinuwa nikuwa kuchinuwa nikuwa nikuwa chitika ndichekuti, tumenguwa kumeshe kwa mapurisa asungi. Saka shwaka fana ne dari redzi mwoshwa jushu kutiva pa mutongo kuti manari pasiru makure 18 na chakwansi kuenda pabondi. Shwaku da mutemu, unopo wanyato taura uchiti nemo nemo. Nekuti zukango taura ni dari redzi pamsoro, ee shwaka naka. Yatimoti pachurungu pronouncement kutiva shambadza shazikamu. Asi kana mpuriza singa kwansi kuti ushaoni kwa shitikapu, vosunga vanu, variku shite shushu. Dene hapana shatenge teta. Saka shakudiwa kuti izi shatauruwa ni daruri pamsorish. Shichenda mutemo watinu kwa sauti act of parliament. Andite, wachis kwa mutemo wekuti mpuriza kabata muna chishu.
Avo vange vari muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe mukuru wesangano rinorira kodzero Retake a Life International Trust vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata ache Dynamos chadzora murairidzi wacho tondera indiraya pabasa mushure nekuona asina mhosva mumhaka dzaipomerwa. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Tsamba yabva kuna vatina chef Farao avo vanotaura vakamirira Dynamos. Inoti vadzora indiraya pabasa mushure medare ravakaita naye nezuro manheru. Tsamba iyi iyo yatambidzwa vatori venhau manheru ano inoti ndiraya akatsanangudza zvakavagutsa vakaona asina mhosva mhaka dzaipomerwa. Asi vaFarao havana kubuda pachena kuti mhaka idzi ndedzipi. Vanoti vaona zvakadai vaona zvakakodzera kuti ndiraya adzoke pabasa nechimbi chimbi asi achasangana nevatambi vake mangwana. Panguwa iyo, ndiraya anga asiri pabasa, chikwata ichi, changa chirairidzwa nevatevedzeri vake, Nation Mchekela na Gift Mzadzi, au wangu achigadzirira mutambo wesvondo neHerentals National Sports Stadium. Dynamos, iri pachinhanho chechipiri, yakasiyiwa nepoint imwe chete nechicken in, zvekuti haifaniri kudonhedza kana point imwe chete pamutambo uyu. Asi murairidzi weHerentals kumbirai mutu wekuziva, anoti haasi kutarisa zviri kuitika mumusha meDynamos asi kuti chikwata chake chichatamba sei.
Tine tarisiro, tinotamba titori netarisiro yekuti ine mamiriro akaita zvinhu, hatitarise mamwe matemes, tinozvitarisa isu kusvika tabudirira.
Muzadzi uyo akambobatira Dynamos anoti haasi kutya kusangana neHerentals iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa kunzi maStudents. Anoti kunyange hazo Herentals ichivanetsa panguva dzese, paugumisira vacharatidza kuti chinonzi dimbare chii.
Saka Herentals ichauya toiziva, asi panozongopera zuva munongoti zivo semadimbare zvinozoitika. Tinofanira kuzongoragidza kuti tima big boys, nyange zvavoma sei asi tinokunda chete.
Muzadzi anoti vari kuda kugadzirisa zvisina kuvafambira zvakanaka pamitambo miviri ichangobva kupera neBlue City pamwe neHighlanders.
Tinotarisira kuti tinofanirwa kukunda kuti timbodzokera muwinning formula yedu yataita yatanga tichiita taane mavhiki maviri tisingatori mamaximum points. NeBlue City neHighlanders mitambo isinonyatso tifambira zvakatifadza sematarisiro edu isu chaizvo.
Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi matatu, Chicken In ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Asi Chicken In iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro sezvo ine mutambo wakapfava uyezve pamusha neyadha mangwana. Mangwana zvekare kune mitambo miviri yakabaka moto apo FC Platinum iri kugamuchira Triangle mumandava Stadium, Manika Diamonds ichishanyira ngezve Platinum Stars kumaruwa eMhondorongezi. Mimwe mitambo yesvondo rino yakamira seizvi: Mugovera ZPC Kariba vs Highlanders Nyamunga, Black Rhinos vs Wawa Sakuba, Harare City vs Blue City National Sports Stadium, Sondo Tenant vs Cranbourne Bullets Sakuba, Blue Chiefs vs Cape.
Taba atashika kumagumu echirongwa chedu tosangana pa live talk na 8 PM. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VO.